Mabasa api anocherechedzwa nawo va Simon Kayamoya.
Muri makabva kure nechinechi. Tinomuziva achiri underzap kuti kurwara nyika inoyi nezvika. Tikamuona achifamba negwara remusangano. Akauya pakuti pakabatanidza zapo. Angari kuti ipapo akabata zvigaro zvakasiyana-siyana. Ndinorangarira kuti kune rimwe gore paakandobata chigaro chokuita iye senior minister, which is setting actually to become the next vice president of the ruling party nenyika yedu yezimbabwe. Asi kukazouya vamupoko ndipo akazotora havo chigaro ichocho. Saka munhu anga atove very very senior mumastructures edu ezanupf. Saka kurasikirwa navo chinhu chinosiriisa zvikuru. Tinonzwa urombo hukuru chaizvo. Tikuchema nemhuri yekwamoyo. Asi mhuri yekwamoyo tinofanira kuziva kuti anga asiri mwana wavo woga, anga mwana wemvu, anga mwana weZimbabwe.
Imi manga muri mumwe wevanhu vanga vari pedyo naambasada Moyo. Zvii zvamungataurawo paukama hwenyu naambasada Moyo?
Chinhu chandinorangarira very quickly and fast is that mukuru uyu anga ari mukuru wekugara achisekerera achinyemerera. He was always jovial. Kashoma panaga panogona kuti ndakagumuda akatsamwa. Angari munhu aida kuyaranisa zvikurusa. Angari munhu aida kugara murunyararo. He was a peace loving person. Aida avoid ma conflicts as much as he could. Angari munhu who would go out of his way kuti create conflicts or enemies. Uyezve munhu futi aiterera and who would take instructions from anybody who was above him, and aigona kuteerera munhu ari pasi pake. Saka munhu anga ane a very good trait as a human being, a leader, a political leader as well.
Pane urongwa here hwati hwaziviswa kusvika pari nhasi nemafambisiro ari kuitwa rufu rwavo?
Pasati paita anything yatanzwa, asi tinodaira kuti tichatanga kunzwa zvakawanda. Although tichitoziva kuti obvious case is a national hero. About 2 is about it, about any discussion.